Muswa 20 nyamavuvu 2020 murume anorwisa uori uye anoshora utongi wemutungamiri weRussia vaAlexei Navalny vakarwara zvikuru vari mundege kuRussia. Pavakange vachirapiwa kuGermany kwavakaendeswa, sangano reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons richibatsirana nenyika dzeGermany, France neSweden rakaona kuti vaNavalny vakange vapiwa muchetura unonzi Novichok. Zvichitevera kupora kwavo muna 2021, vaNavalny vakadzokera kuRussia uko vakasvika vachisungwa ndokutongerwa makore maviri nemwedzi misere mujeri vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yavakadzikirwa pavakambowanikwa vaine mhosva yezvematongero enyika mugore ra2014. Musi wa 2 kurume bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, United States Department of State, rakazivisa kuti gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakati vanogudzikana kuti hurumende yeRussian Federation yakashandisa muchetura pazvizvarwa zvayo izvo zvinotyora mutemo weChemical Weapons Convention. Naizvozvo America pamwe chete neEuropean Union dzakatemera Russia zvirango. VaBlinken vakati America inobatana neEuropean Union mukushora zvakaitwa nehurumende yeRussian Federation zvekushandisa muchetura mukuedza kuuraya vaAlexei Navalny muna 2020 uye kuzovavharira mujeri muna 2021. VaBlinken vakaenderera mberi vachiti America inobvumirana neEuropean Union kuti Russia yave kunyanya kutonga nezvechisimba, naizvozvo America ichatemera Russia zvirango. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika riri kuwedzera zvirango pamusoro pezvimwe zvakatemerwa Russia mugore ra2018 mushure mekuedza kwayo kuuraya vaSergei Skripal muUnited Kingdom. Bazi reAmerica rinoona nezvemari, Department of the Treasury, pamwe chete neDepartment of State, atemerawo zvirango vamwe vanhu vamakambani emuRussia vane chekuita nekugadzirwa kwemichetura iyi nevamwe vanoshanda mubazi rezvekudzivirirwa kweRussia pamwe chete navamwe vasori. Russia icharambidzwawo kutengesa zvombo zvehondo. VaBlinken vanoti America iri kuzivisa Russia kuti haizoregi Russia ichishandisa michetura sezvombo zvehondo pamwe chete nekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inoona kuti vaNavalny vari kusungirwa zvematongero enyika izvo zvinobvumiwawo nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 pamwe chete nedare rinorwira kodzero dzevanhu reEuropean Court of Human Rights.